Muchidimbu ndingati vakakodzera, makambani akakodzera kuendesa nyaya yavo kumatare edzimhosva, sekuti tinoziva kuti mabhizimusi avo akakanganiswa zvikuru nenyaya yekuvharwa kanga kakaitwa masaisai, especially masaisai epaintaneti, nokuti tinoziva kuti makambani mazhinji akaita sana Econet nana Telcel nana NetOne vanga vari kuwana mari zhinji kubva kumadata bundles anoshandiswa pana WhatsApp nana Facebook. Saka zviri pachena kuti mabhizimusi avo akaruza mari akawandisa zvikuru pamazuva apera, pavhiki rapera, nekukanganiswa kuri kumboitwa internet. Saka vakakodzera kusvitsa nyaya yavo kumatare edzimhosva, nekuti hurumende haifanirwi kunge ichipindira munyaya dzezvemabhizimusi kana Zimbabwe iri open for business or iri free market or tichida kuti mabhizimusi abudirire, especially mabhizimusi anoshanda paintanet. Zvino unenge wava kutya kuti bhizimusi rako rinongoshanda chete hunge hurumende kana ichida. Saka vakakodzera kusvitsa nyaya yavo kuhigh court. Asi tese tinoziva kuti kuhigh court kwacho ikoko ndiani anopa mutemo yekuhigh court. Vanogona kuinda zvavo kuhigh court, asi vanotungamirira mitemo yekuhigh court ndiyoyo semuhurumende iyoyo yakapa mutemo kuti intaneti yacho ivharwe. Saka vangangoenda zvavo kuhigh court, asi handioni kune zvizhinji zvichabuda ikoko. Asi sezvineiwo haungatadzika kuripota nyaya yako, even though uchiziva kuti machances ekuti uihwine nyaya yacho mashoma.
Tichitarisawo kune vana vezimbabwe vanga vachishandisa masaisai, vakarasikirwawo zvakadii tisingatarisiwo yemakambani?
Vanhu vazhinji vakarasikirwa zvikuru, ende vachiri kurasikirwa nanhasi. Intaneti haisati nyaya kunyatsoshanda zvakanaka, inombobatidzwa yombodzimwa yombobatidzwa. Tava kugara mugeneration yekuti zvinhu zvizhinji, mabhizimusi mazhinji anoshandisa intaneti, tisingangotauri chete kukomunikata kwevanhu kutekstirana pamawhatsapp nepamafacebook, asi mabhizimusi mazhinji chaiwo anotengesa zvinhu zvavo paintaneti. Vanhu vanotransacta paintaneti. Tiri kuda kupinda mune inonzi cashless economy inenge ichingoshandisa maswipe nanana EcoCash nemamwe maonline based applications. Zvino kana intaneti ikasashanda, zvinozviringidza mabhizimusi ose iwayo nekwatiri kuda tiinda. Zvinotidzorera kumashure zvisingaiti, zvekuti zvinobva zvatanga kuita kuti tifunge kuti tiri muright direction here yekuti tiite a very digital economy, isi tiine hurumende inogona kungomuka yakataura kuti aiwa zveintaneti ngazvimbovharwa. Saka zvinodzorera kumashure, ende amushuwa ivo vehurumende vacho vanotozviziva ende vari kuzvifila maeffects ekuvhara intaneti kunyaya dzemabhizimusi.
Asi hurumendewo nerimwe divi vamasube iri kutaura kuti vanhu vari kushandisa nenzira dzisidzo madande mutande akaita seWhatsApp, Facebook nemamwe. Ndezvipi zvinofanira kunge zvichiitwa kumashaisai akaita sana Facebook?
Maita basa nemubvunzo iwoyo. Kune zvinokwanisa kuita hurumende ipi neipi, kungava kuno kunana America chero kunana Britain nana UK. Nyika nenyika ine mutemo wayo wemashandisirwo anofanira kuitwa masaisai, ende hurumende inofanira kunge ine mutemo yekukwanisa kutsvaga nekutresa avo vari kushandisa masaisai zvisirizvo. Solution haisi kudzima batani remasaisai, iyoyo haimbofa yakasolva. Inogona kuzvistopa for 2-3 days dzavanenge vakadzima, asi musi wavanongobatidza futi zvinongotanga zvakare. Saka haisi solution iyoyo, havangati vari kusolva problem yekukanganiswa mashandisirwo ari kuitwa internet nekuidzima.